very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 11th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about a proposal by the heads of Christian denominations that elections be suspended for the next 7 years while a government of national unity takes over.
And to join this discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele and join in the conversation right now.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the proposal by a coalition of churches that says Zimbabwe's political parties must go on a 7-year sabbatical while the country heals.
And the proposal has attracted mixed reactions from both the opposition and the ruling party.
The opposition MDC has been somewhat measured in its response, with leader Nelson Chamisa saying they will study the proposal and issue a more detailed response in due course.
But other wings of the party, especially the Youth Assembly, has pointedly rejected the proposal outright, saying it will only help President Emmerson Mnangagwa's failing rule.
Those who support the move say it will bring sanity to the tanking economy while healing the polarized nation.
So join in the show right now and tell us what you think about the proposal by the church. Please note, as we said earlier on, that we are now live streaming. So go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation right now.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo ngambe zulukandaba sedivana njalo kuhlelo Live Talk. Lamhlanje ke sikhangela udaba olwethulwe ngumanyano wabezokholo abathi bona kumele ukhetho lungenziwa kuminyaka eyisikhombisa elandelayo. Ngaleso sikhathi kubusa ke uhulumende womanyano, uhulumende lo abathi uzaba usenza imicimbicimbi yokuzama ukuthi kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungayenziwa khetho. Kodwa ke lolu hlelo lukhanya solungamukelwanga ngabanye, abanye bathi luhlelo oluhle kakhulu. Yiko ke sifuna ukuzwa ukuthi lina lithini ngohlelo lolu. Marvelous.
Aiwa kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuchingamidzai pano pa Live Talk nemuswechishanu kudai. Nasi muchirongwa tiri kutarisa isu danho riri kutorwa nevemachechi rekukurudzira kuti munyika musaitwe sarudzo kwemakore manomwe pachigadziriswa hwaro wekuti munyika muzoitwa sarudzo dzisingapikiswi. Takaona isu iro vhiki rino gungano remakereke richibuda iro richiti ndo zvaranga riri kuti zviitike munyika. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zvavari kutaura izvi. Tinoona vemapato akasiyana-siyana veMDC vari kutaurawo pfungwa dzavo, asi ikoko kuMDC kune pfungwa dzakasiyana vechidikiwo vachitaurawo zvavari kuda. Mutungamiri webato iri reMDC vaNelson Chamisa vachiti vachambotarisa hwaro uhu vazovozouya vachitaurira veruzhinji kuti vanofunge ine zvazvo. VeZANU PF kune rimwe divivo vari kuva pari zvino hatisi kunyatsozivawo kuti ivo vari kufunga chii nezviri kutaurwa izvi, asi veruzhinji vamwewo vari kushora vari kuti aiwa izvi zvikaitika zvinozokwanisa kuti zvitsigire hurumende yavamunangagwa, iyo pari zvino iri kutadza kugadzirisa nyaya dzehupfumi hwenyika. Asi mumwe wedu, mutori wedu wenhau Blessing Zulu, akaita iye hurukuro nezuro nedzimwe nyanzvi munyaya dzeizvozvi dzematongerwo enyika kuti vanhu vanzwe kuti vanhu vari kuonawo sei zviri kutaurwa izvi akataura iye nava Bernard Manyenyene nava Saungwe Mergaitinzwe kuti vaiti chii vachipikisana vachiti aiwa urongwa uyu wakanaka vamanyenyene vasaungwe mo vachiti aiwa urongwa uyu dai wambomirwa paitwe nyaya idzodzi dzesarudzo Mergaitinzwe kuti vaiti chii
Chekutanga doti ingatuga mchirei, chirongwa ichochi. Tochi ya nanisa, tochi yungo, tishinga sami sikuwe sehe kutitipe pundutu. Ino haisi nguwe ya kuramba, kutambira mikana yoi mishoma ya waniku.
Dinoona se wanuwe, weze machechi, I think wane kodzere kutaura, first sema citizens, first jara ze Zimbabwe. Asi, dinoona kuti pane zunge zaka wanda zanudai watu wataura pane kuti ngati misema election kwe 7 years. Ndasha kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uye zvinozofamba sei ndinoona kunga waita imwe yatinoti vigorous overreach into clearly a secular no domain
ndiri kuti nyaya 7 years iyo vaitora mubhaibheri tiri kuti ngatitambirei shoko iri todi vandudza tori twasanudza ngatisaombatirira pa 7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika dai tamboti taita 10 years ini ndaingotenzwisawo 10 years ndosvoko randagara chipotaura ndichimuto 10 years dai tamboti anoda kuita mp dzaasumudze ruoko rwake ndoda kuita mp ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa nemdc kana ndakatakurwa nezanupf kana ndakatakurwa nebato rip timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka
togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurero amaita but chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uye zvemachechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections toisa chii havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei because kuti vemachechi vonamata wogara pasi ndinovaremekedza wotaura such a big decision yekuti ngati suggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections musingazotauri kuti toisa chii chavari kupropoza chii
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa nyanzvi dzichikwikwidzana tanzwa vasaungweme vachitaura ivo kuti vanga vari kuda kunyatsonzwa kuti waro uyu unozofamba sei mushure me 7 years dziri kutaurwa vamanyenyeniwo vachitaurawo nekwavo vachiti aiwa zvakanaka kuti izvi zvimboitika tione kuti pane chingabuda here Chris
yes sir marvelous sige saxoxa lo mkhulumeli wemkhakheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ngodaba lonalolo ke sizwe amazwi akhe
ngisineke sitsho ke thina ukuthi ngabe kukhona okuhle kumbe okubi abakwenzayo ngoba phela njengoba sitsho ugwalo lwabo kasikalukhangelisisi kahle ukuthi sibone njalo kusebenza laba kwazi ukubala ngezomthetho i-constitution lento esifana nazenezo abanjengamagqwetha ukwenzela ukuthi sazi ukuthi sikhuluma sizwisisile kahle ukuthi bacebisa ukuthi kwenziwe njani ngibona lawa sebegijimele phambili ukuthi bafake izinqumo bangabe befake ingqola ngaphambi kwedwa
ye lawo ke ngamazwi wesikhulumeli semkhokheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ekhuluma ke ngodaba olusegudwini lapho esixoxa khona lamhlanje ngalo udaba ke olokubana ukhetho luke lumiswe lufakwe eceleni kukhokhele uhulumende womanyano okweminyaka eyi-7 kungela khetho yikwaba kutshoyo Magela.
Ndiri kunzwa Chris kuti panenge pane munyarikani wedu I think zvanzi pana Mukandla if you can perhaps take him.
Yes, welcome to the show, Mr. Mukandla.
Thank you. It's my pleasure to be with you.
Yes, Mr. Mukandla, can you give us your thoughts on what you make of this proposal? I know you are also a pastor, maybe you have a different view, I don't know, but can we hear it?
Yes, thank you so much. Well, I'm talking in my personal and private capacity as a Zimbabwean citizen.
Mm-hmm.
Firstly, I don't think there should be too much hype about the 7 years, because to me the 7 years without elections is just a symbolic of a period that people need to cool off, so to speak. But what I think is important is to bring all the belligerents, protagonists, antagonists to a negotiating table to fix things that have gone wrong. And during that period, surely we need a new structure to be put in place when these main antagonists are cooling off somewhere, but not for the 7 years that people seem to be putting a lot of emphasis on. To me, it's not the period of 7 years, which I've just said. I think the theological, symbolic figure. What is important is to get a new structure in place to try and make right that which has gone wrong. That I'm an advocate, a disciple of this national transitional authority that is going to be mandated or tasked to look into all these problem areas, including those elections and the role of the security forces in governance, the partisanship in government, the rule of law, devolution of power, and so many other things. Of course, their foundation being the constitution of the land. I am for the idea that people must sit down, negotiate, come up with that structure which will implement the recommendations from that big endeavor that should be there. And this, to me, must be led by people who are not in any of these large parties. For a certain period, definitely not for 7 years. 7 years would be just too long a period without elections. Elections are not the thing. What is important is the democracy, the institutions of the state, the kind of the rules and the regulations that should be followed, not the period per se.
Mm-hmm. Yes, marvelous. Mm-hmm. Those Mr. Mkandla's thoughts.
What? Very interesting thoughts indeed. I think he's echoing what some of you know, the panelists that we had on Studio 7 were saying. Asi tiri kunzwa kuti tine muteereri ari parunhare ngaitiende kwavari. Hello, caller.
Makadiiko.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutsara namukoma King, tiri kuno ku South Africa.
Taurai tinzwe mukoma King, muri kuona sei iri mugango iyi?
Indaya tichingoona kuti machecha ayaya anenge akatorumiswa nezano kuti vauya vanenge vachimbodya upfumi hunyika vachiba. Ndo mufungiro wangu inini wekuti chose chinoitwa chinenge chabvumiwa nezano hachimbofanika. Vanenge vaganzira yekuti maproper processes yekuti vabviswe kana kuti hapana chavanomboita chinonakira nyika.
Sei muri kudaro hanzvadzi?
Mati kudii?
Ndikuti sei muri kudaro, sei mafunga kudaro?
Takazoona kuti kana pana Mr. Morgan vasati vashayikwa vakapindwa mugovernment asi zvaakangoti shandei nguva shoma ndobva zvabva zvafa ndokufira futi ndo zvatichita pano nhasi apa.
Saka imi dai maipiwa mukana wekuti mutauro kuti zvii zvingaitwe maiti chii?
Apa chiri kuitika muZimbabwe manje ndechekuti masoja ndo ari kutonga nyika yeZimbabwe. Abvisa Mugabe ndo futi akaisa munanga futi ari kuti pakaita vanhu vakanodemonstrata vachida kuitawo marais awo vanotuma vachinorova vanhu nokuuraya hani mazona. Tiri kuona futi apa muZimbabwe iyezvo zvino madokta ari pastrike pane kuti zviri kuchemawo nemadokta zvigadziriswe vakutora masoja ndo apindwa futi muzvipatara hani muri kuona. Saka Zimbabwe iyeyo zvinozvi ine mbavha dziri kutonga dzisinei neupenyu hwevamwe vanhu varimo. Tikangoti izvozvi dai zvaitokwanisika vanhu vemuZimbabwe avo vanotsvaga kwaari kudiwa kune dzimwe nyika uko mona maticha ese kana akati strike vanoterwa muZimbabwe hadiwi munyika iyoyo. Munodiwa masoja nemapurisa dovapa kusara muZimbabwe vagare imomo muvega isusu tibvi tabvamo nokuti hatidiwi izvi.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai hanzvadzi kunge manga muri pachirongwa chedu.
Tototendai imi munopota muchibatsira nesu kumboidzawo kudiscasa maproblems ari munyika kuti ku radio 2 ku Zimbabwe haku discuss kwe izozi zvokuti gadzindipe vanenge vachingoti zvakanaka zvakanaka
aiwa
zara ezvi marete aya ari kuchingwa nemari hazvikungoshuta
aiwa tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. Chris, we're hearing the caller is saying that he is not happy with the way things are going in the country. He says only soldiers are the ones that are really given first preference in Zimbabwe, and is actually advocating that maybe people should go and live somewhere else because they are not being respected. But Tinalen Modi, she argued to ininda ida kutongo vunza o kutindiyo legasi ya taka machira ire ii kubvisa vamugabe kudai. Vakataura kuti ndiyo legacy yavanoda kuti kuristore vaidai vakashaya kana munhu one akamacha. So ndokutaura kuri kuita mukoma Len Modishi. Cuthbert Maposa ari kuti muri sei vashamarari, ndirimo zvangu ndiri kuno kuSandton, please ndifonerei ndobva vaisa namba dzavo. Willow Chinyama ari kutete mavhi 7 years adziite kuomesera vanhu. I think you have a caller.
Yes, sir. Marvelous. Silo Nkululeko ecingweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mfowethu, kunjani?
Hayi, siyaphila. Ungaphi komhlaba?
Ya, mina ngise South Africa ePort Elizabeth.
Okay. Ungasiphathisa usitshela ukuthi uthini ngodaba esilalo egudwini lamhlanje?
Udaba lwanamhlanje konje sibheke ngani baba?
Sikhuluma ngalo mbono esiwuzwayo othiwa khona ngabe masonto abe heads of Christian denomination abathi bona ukhetho alufakwe eceleni kubuse uhulumende womanyano okweminyaka eyingu 7 kungela khetho elizweni abantu bekhumisana umlotho.
Ya yabona ke lelo mpela ngathi kwe SID lami kungaba liphuzu elide mpela, kodwa ke kuyabe sekudinga ukuthi uhulumene lokhona obusayo akwazi ukubambisana, akwazi ukuvumela yonke lento eyabe kuboniswana ngayo, because njengamanje ilizwe lisile, njengamanje sisendlelana kasithandi ukuba sabe siyasala kule ndawo esikuyo, but ngendlela yokuba isimo sibi asikwazi ukuba siyofika ekhaya.
Hayi, kwezwakala
ngendlela nami engibona ngayo mfowethu, I think kungaba liphuzu elihle mpela ukuba mhlawumbe kungenziwa into engcono vele, because ngoba sekumoshakele kuzama ukuthi nama kade kuliwa nama ngabe kuthi kade kunjani, but kuzama ukubanjiswana yonke uma ngabe kade kuliwa kuchithwe phansi yonke la nto kuliwa kokuliwa. Kuzama ukuthi mhlawumbe kubanjiswane kwenziwe into e-right ephumelelayo ezokwazi ukuthi kwakhe umnotho waseZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzane.
Yebo baba.
Okay. Yeah, marvelous. That's one of the people who seem to like the idea. He says it's a good thing because it will help the country heal.
Wow. Okay, regarding what I think I'm spanning from we are panari. Hello, caller.
Hello, maskera sei kete mavhe.
Tiri wadi tipewo pfungwa dzenyu tiri kutaura nani voice ndenda riziva sitaura izvenyu tinzwi.
Mariziwana. Manyoni chete chete.
Taura itinzwe manyoni. Munoona sei zviri kutaurwa izvi neve makereke?
Vemakereke ava munoziva muno muZimbabwe hamusina makereke muno.
Sei madari.
Kutoona kuti itongori zanu PF iyoyo haasi makereke, upenyu hwekungoda kuti vatidzvinyirire. Asi 5 years idzo dzaadziite, because 7 hadziite, dzagara 5 dziri kutotirwadza, tozoita 7 hazviite.
Sei madaro manyoni.
Tiri kudaro because munomuka ezvozvo mukatarisa maminista ari munomu vari kuramba vachitenderera machurch every time zvofunga kana muchitotarisa paZTV apa vari kugara vachienda mumachurch tikandonhaudza vari kuenda kunosimbisa machurch idzodzo tiri kuvaona zvedu paZTV apa.
Saka imimi mune muchifunga kuti poitwa sei nekuti ivo vari kuti vanhu vaida kuti vambopodzwa maronda ezvakaitika pozowanikwa pachiitwa imwe sarudzo, imimi asi muchifunga kuti poitwa sei?
Ha, isiso kana vaita kuti vatipodzeka panenge pasisina ZANU-PF.
Mhm.
Ndikati kana ZANU-PF iripo vedu hatikwanise ende hazvitombopoleka. Ndikati zviri kutorwadza kana zvavari kutaura kuti tiende kumachisa hatichadi. Taneta kushandiswa neZANU-PF. Takanopinda mumachi tikazvimba makumbo kufamba kunobata kusteta usoku. Chipemberera kuti hanzi hamugabe vavabuda. Tisingazoti tiri kupemberera nhamo yatakutambura nayo nhasi. Kana iri ZANU-PF, aiwa 7 years hadziite.
Aiwa, mashoko makuku tu manyoni rambai muri makaterera pa radio nekuti tichamboedza kutsvaga ivo vema MDC nevana ZANU-PF tinyatsonzwa kuti zvine zvifamba sei. Muve nezuva rakanaka.
Nemiyo.
Bye bye. Ndiri kunzwa kuti pane caller ripo. Hello caller.
Hello Maradi.
Tiri wadi, tiri kutaura nanhu yezve muri kupi? Kwakadi kumhondore ngezu.
Tatambura nhamo chita.
Aiwa isu tiri wadi, taurai tinzwe pfungwa dzenyu, mainzwa iri mugango iyi.
Ya, ndiri kuinzwa. Ndinoona sekuti zvanga zvakakoshera nyika kuti dai vanyatoburitsa kuti zvezvipi zvinofanira kuti zvinyatsoitika pa7 days dzacho. Choita zvakanaka zvikuru kuti vave nekubatana nekutaurirana. Kozi ndiri kuona sekuti nyaya yemaelections muZimbabwe haisi kunyatsoburitsa chinhu.
Saka imi muri kubvumirana nevemakereke.
Ari.
Muri kubvumirana nechikumbiro chataurwa nemakereke ichi.
Ya, ndiri kuona sekuti zvinhu zvingabatsira kana zvikaitwa nemazvo. Sekuti chiri kudiwa muZimbabwe munei muri kudiwa kuti munyatsogadziriswa nyaya yemaelections. Maelections haasi kunyatsobuda zvakanaka muZimbabwe.
Aiwa mashoko makuku tu muve nezuva rakanaka vazhou. Bye-bye. Chris, the different opinions right there. I had Manyoni first. She's saying no to the idea. She says no to the idea. It only supports the ruling party. She says if it's going to happen, it must. The ruling party should not be the ones that are ruling. And then comes in Mr. Zhou from Mondorongezi who's saying he's for the idea because he feels there's too much division in the country and people need to heal. And he's saying because the elections are not being run properly, so it's better to have, you know, what the churches are proposing so that people can get back, you know, on their feet and the country comes together again. There is a bit more healing, he says.
Yes, marvelous. Before we go to Mr. Mkandla, I have a couple of messages here on Facebook. Clemence Mzola Dube says, I'm the first one to tell Njani Msagaz. I see a pillar Unjani when I do. Sivelo Martin Frank Samamo. Umartin usiphe inombolo yakhe siyazama ukuthi simfonele kodwa hayi inombolo kaingeni kahle asazi ukuthi kuhamba njani network siyabona bese siba lozamo Dube othi inkinga yabaholi beZimbabwe bathanda izikhundla too much abalandeli abalandaba labantu ye ngumbono kaZamo Dube lo uvusumuzi Ndlovu uthi bathunywe yiZanu PF laba asazi ke vusumuzi ukuthi bathunyiwe yini okweqiniso usikhumbuzo mlalazi uthi Nkosana Moyo makes more sense than Chamisa asazi imbono yakho leyo sesibuyela kuwe baba Mkandla
ndikunzwa kuti tina caller rigaitende kuna caller. Hello caller. Vanube you say.
Hey, how are you?
I'm good, how are you?
I'm right, mama. I'm going to go to the house. Ukhetho luzoba khona after 7 years. Phezu kokubana abantu sebesokole kangaka, u7 years sengobuyaphi? Ingabe into epashe ephalamende kumbe ngumuntu ovuke elayo ngoba phela into zasekhaya zivuka zikhona kusasa umuntu engavuketi isinkwa $20 wonke umuntu uyathenga $20 kusasa umuntu engavuketi inkomo yami $5,000 umuntu uyayithenga $5,000 manje asazi ukuthi umanje sebedlala ngengqondo zabantu bayayikhathalela ngoba ukhona omunye lapho emthethi ukusifundela i-voice note yakhe ukuthi ama-politicians eZimbabwe they don't care about the ama civilians.
Mm.
That is a very, very good point. Even in Izolo, we see a Nelson Chamisa SSJ, just to go and check. But he's a politician. The next day, he's a pastor. The next day, he is a, what called, a advocate. We ask that Asas with his double spamming chain. Can please someone, somehow, or all of us as Zimbabweans come together as one over to the Umsulu South Africa, together as one? Maybe we can come with a better solution because Uma Sekunde, Sekunzima. Sinazo inhlaziyo zepolitiki ofara imabhuwe eminokuba nabo ojonathan moyo nabanokuposta abako-exile ukuthi beke bezesichazele ukuthi osedlala omunye ubandana ngoba i-7 years ivele sesihlupheke kangaka waye futhi should they punish us for another 7 years as long we are suffering as from today yesterday we were talking about the doctors. People who sacrifice themselves, they maybe I'm a parent, they get them from Cuba or somewhere else outside the country. They came back to save their own country, their own citizens, but the government is still paying them peanuts. Again, they want to postpone the elections for another 7 years. Where are we living as a country? Is there anyone has an answer for that one thing? Where are we heading as a country?
Aye, siyabuzwa.
Sinayini konapho maybe omunye weqembu lombusazwe ongasiphendulela lo mbuzo ukuthi njengelizwe siyaphi uma sebethatha ama-elections elingamthola nje esephendule uZulu wonke weZimbabwe. Kungabi ukuthi uphendulela ibandla le-MDC kumbe uphendulela ibandla le-ZANU-PF kumbe uphendulela ama-NGOs but ephendulele wonke uZulu weZimbabwe ukuthi uma singabe sithatha ama-elections for another 7 years bazama ukukhavani because we read early years before. Manje what are they trying to read again? Their own people, their own civilians. Who is suffering here?
Okay.
Because bona wonke ama ministers esikhuluma ngawo ba investile ngaphandle kwelizwe sikhuluma okasikuwere oJonathan Moyo Zwiwawo bazihlalele la eSouth Africa because they lifted millions in Zimbabwe. Now they say they are in exile because of Mnangagwa has the government. But babe sibani nesikhathabo manje khathesi selesithi kuya eZimbabwe what sebe bazitshele ukuthi baqatshile nayo izanu le yathi senza izinto ethi we are targeting criminals around the president. Now
yeah, ncube siyayizwa imbono yakho, sibongile kakhulu. Inkinga yokuthi silabalaleli abanye ababambilela babafuna ukusipha imbono yabo, sibongile kakhulu ngeyakho.
Yebo, uma ningasitholela abamaqembu amaphathi maybe yabo besiphendulele leyo mbuzo ngoba we can't wait for another 7 years guys, please.
Okay,
siyabonga, siyabonga kakhulu. But abamaqembu abusayo abake besichazulele lolu daba.
Hayi, sibongile, sizwile.
Very passionate right there, but we have our other guest, Tawanda Dzokora of the MDC, led by Nelson Chamisa. Makadiva Dzokora.
Makadiva, Tete Mavelas. Makadiva, Muria Zimbabwe, Yakatele.
Ai, what did you say? Do you want Dzokora Murkuins, where you move Dariro, Trukuns, Babe Makereke, Varkuti, Pambo, it Kwanguva, Yakutiva, and Vapozi, Maronda, Asi, but to reign you, MDC, Ninga Ruta, or Sakasiana Siana. Imiko Kunoko America, Mukona, see, Dano, Irikano, Kuru Zero, Yakutor, Waneve Makereke.
Isi tinongoona zvinoonekwa nevakuru vedu nekuti gwarara tinaro igwara rimwe chete saka hapana chatinoita chinosiyana nezvekutaurwa nevanhu vari kumusha asi kuono kwedu sevanhu hanzi takachenjedza nechakatanga tinoziva mabasa ezanu PF zvainoita kana yaiswa kumadziro inotanga kutsvaga tunyaya naya tunhu tunoita kuti ibude painenge iri ipapo takazviitwa gore ra 2008 iko zvino izvi tatava kuita zvimwe chete izvozvo vari kuona kuti nyika vatadza vaikoniwa hanzi njuga dzarema kuzanu PF saka vava kutsvaga zvokuti vatize nazvo ndozviri kuitika ipapa asi isu seveMDC tiri kuzviona kuti zanu iri kutiisira dande mutande pamberi apa rekuti tinozongonamatira senhunzi saka hatisi kuita izvozvo isu tine gwara redu ratakataura gwara rereload ndo ratichateedzera iroro ndo ratichaita kusvika Zimbabwe yasununguka.
If you can just give us your thoughts in English before we take another person.
Yes, we know what ZANU-PF does. They always come up with these tactics whenever they are cornered. Right now, ZANU-PF is in a corner, and they've failed. They've failed to move the country forward. The people are still suffering. There's no money in the banks. The infrastructure hasn't been repaired. The jobs that they promised are not there. You know, nothing is working out for ZANU-PF. So when they are like that, they always do that. They did that when they came up with the GNU, and now they're trying to come up with another form of GNU, with another way that will keep Mnangagwa in power. But it's not going to happen. We as MDC, we know where we are. We have our program, our policy, our document, that is called Reload, and that is what we'll keep following. Maybe if you can give me a few minutes. We know we have to put pressure on the government, and we have been putting pressure on them, and this is the reason why they are doing what they are doing. And then when we put pressure on them, when we put pressure on the international organizations and regional organizations who also in turn put pressure on ZANU-PF, we'll go now to the negotiating table where we have a genuine dialogue that is underwritten by a neutral underwriter, not by a ZANU-PF sympathizer.
Mm-hmm.
Then after the negotiations, we have an NTA, a National Transitional Authority. During that time, we have reforms, proper electoral reforms, proper political and economic reforms. And then after that, we start fixing our country. And
mm-hmm.
that's what we are going to follow. We're not going to be sidetracked by all these the things that they are going to come up with. We know this idea is coming from ZANU-PF, and you are not going to follow it. Thank you.
Please stay on the line now. We're also trying to get hold of ZANU-PF so we can hear their view. But Chris, over to you.
Yebo, Mnumzana Mkandla.
Yebo, Ndun.
Yes, sizwa kuthiwa usufuna ukusibalekela la.
Hayi, akukhulumeni.
Okay. Yeah, Mr. Mkandla, let me put this in English. You know, there are concerns that when we have a government of national unity, we might have problems like the allocation of ministries or, you know, the powers, like what happened in the previous GNU. What do you think, how do you think this can work out?
Well, I think I agree. If it's going to be a government of national unity, yes, we're likely to face the same problems that we had in the 2008 to 2013 period. But however, I don't believe personally in any government of national unity. That's why I talked about the National Transitional Authority, like what some callers have said. Because the National Transitional Authority will be the authority to put in place certain measures on all aspects of governance for a limited period, not the 7 years that the changes are talking about. In my view, say 18 to 24 months those people must be will be drawn from all walks of life. They will not be really from the political parties. We may have the political parties represented also, but this should come from a big Indaba, and then people from various walks of life will be involved in the running of the affairs of the state, even if it's 6 months. And then thereafter, when what they would have done, if it goes to a referendum, for people to see what's going to come up, and underwritten by perhaps the AU and the United Nations, and have proper elections. This NPA cannot work as long as it is influenced or supervised by the current governing part that has failed dismally. Hence all these talks of dialogues and so forth. Because these fellows, the truth of the matter is that they failed completely and totally. And as we're trying to, some of us understand that the churches are saying there is no way out other than a dialogue. Even if we went to war, at the end of it all, you'll end up at some form of a round table or triangular table or whatever table. So the churches are saying, rather than going to war, let's have this new idea, not really new, but this other way of trying to resolve the issue, not a government of national unity. That one, to me, is a non-starter. It will never work. It will be giving political oxygen to Zambia that they failed.
Mm.
It's trying to resuscitate them as a political party. We are saying, some of us, during this NTA, ZANU-PF should not be in the picture as having any influence during that period. They'll be sorting themselves out. We know they have their own internal cycles like any other organization. They'll be busy sorting out the G40s and the Lacostes, wherever they will be. Then the country will be run by this NTA for a limited period, yet their main task would be looking at all aspects of governance. Then thereafter, people go for an election. The one who would have won the election, supervised by perhaps the AU or United Nations, then will start afresh, so to speak, but not the government of national unity. Personally, I don't see any good coming out of anything that's like GNU. In Ndebele, we say, ubona kanye, ubona kabili. Once bitten, twice shy.
Oh, okay. Anyway, we'll discuss later. I wanted to ask you how you think this is possible before the end of President Emmerson Mnangagwa's tenure, because he still has a few years after being voted into power. But anyway, we'll discuss with as we go on. Marvelous.
I understand we have some callers that are waiting. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuktora Nanu Yeshemurukupi.
Magadi, my Marvelous.
Atiriwadi, Magadi, and you.
Niba banko mo mkwasa ema zezuru.
Mkwasa ema zezuru makadiko.
Maze maze nyawie.
Ayo andiripano mkwasa ema zezuru. But manje zimai.
Mkwasa zaganaga musimbe musimbe zaganaga morese a Gandhi.
Awa Gandhi waripana. Taura iti nzwe fukwa zeni.
Okay. Inzama vila sandina zakawanda kutawura. Ndili out akuna netwe.
Alright. Ingo iti gaga.
Niga isia Mnangagwa, isia Tamisa, isia ni, niga devanu, tanye pere na izuzu. Danwewa checha avo, amga waka tauranzi, kwa zarabana diapuru, sinyoga paka tenyo hapa. Akuna kwa mnoenda. Niga devanu mavelasi, mafamazi, agriculture ikure, itengese mombe kwa na Australia kwa nani, kwa na China kwa nani, itengese, kitezese. Tanya pereza kundi baka karambi zigaro. Kodi zigaro hizi. Zigaro sina nebasa rese. Miti chacha ayu wa hondo. Asifani wai kuta wa chija zese hizi. Tanya pere hizi.
Ayu wa hati. Nukutenda ya mkwasha wa mazizu.
Atwana guna mrungu wanu wa tema.
Tunukutenda ya chaisi.
Tanya pere hizi. Tanki. Akupinde zogupinda ziaga. Misi kondogora nogora. ngemurutera kibage mari kibage padura
aiwa ndiso
bengu gakika ari mavhera zachise achisevenza pabengu nozachimwa mari kunje mavhera machaisa ma muri vakuba tinowa mari kuzimbabwe kuna mari taita kadzira mari yedu kadzira yezvino ndanga kuvadziwa amai vari kuko kwa mutasa chinzi vatorwa nemhepo ini dzimba dzavo
icho kwadi ndiye
saitsoni vava vakati vagadzira anything vanhu vemachechi varingoti chi yakutanga kuti sendenezei Joshua Nkomo chapai ndau yenyika akatadza kugara muZimbabwe achitambura daily and daily baba akasunungura nyika kuvanzi unity yacho mavhera chaibva kupi kupera kwevanhu vanhu vapera maticha manesi madokta maengineer vakapera Ankomo vakati chipinda tora 1980 akanzi mese hamusi masoja chaka kuzimbabwe national army
aiwa mkwasha wamazezuru munotapira mkanwa mkwasha halo vankomo okay vankomo mkwasha wamazezuru anotapira mkanwa tinotenda thank you so much regate itore vamwe mkwasha wedu wamazezuru Chris he's got a sweet tongue vada kuramba vachitaura saka chimbotora okola iwewe Chris
yes caller hello Ndlovu unjani? Hello Ndlovu.
I think his line is probably down.
Yeah, I think we have a problem with that line.
Maybe let's just take a few of what the people are saying on Facebook. There is Moses Banda. Moses Beta pano pa VOA Facebook page dar kuti I'm watching you live from Eastgate ku Johannesburg. Top fan yedu Sydney Mariza kuti Mr. Show hapana chinofamba pa 7 years idzodzo. Victor Samangura ari kuti please call me Moses ari kuti Zano PF iri kuda kushandisa vemakereke kuti paite delaying tactic ndokuona kwake George Chinopwa ari kuti maswera feko sisimavi Zano ngaimbozorora yakoniwa Victor Samangura ari kuti November akusvika pamwe nyika yedu yoda kuchinaka manje hanzi mukuti vasibanda handivo kugadzira zita ravo sezvavangavoda kuita anzi generari Jairos Mhlanga ari kuti hapana Cordelia Mteto ari kuti people are tired vedu we Frasier Nathan ari kuti good evening fellow Zimbabweans all around the globe nice to hear you and according to me that decision of 7 year for no elections is totally not good anzi where in the world can you find such a thing ndokutaura kwa ari kuita ameno Chris kana uyu nevamwe vadoktora navo izvi zvikani tomboenda kuna vadzokora tiri kunzoti neva Jones musara vezano PF vari kucanada regaiti mbonzwa vamusara makadi yenyu
tiripo makadino
aiwa tiri wadi tiri kuona takaona vemakereke vachibuda ivo vachitaura kuti varoda kuti pambowanikwa paine 7 years pasina maelections munyika kuti nyika imbowanikwa ichibatana nekutonhodza maronda munoona sei Zano PF
to be honest at the moment Zano PF is a party through the Twitter of admin Comrade Obed Mbof has commented saying that we had constitution and the constitution is very clear that elections must be held every 5 years so until and unless the people themselves who wrote the constitution and endorsed it have said otherwise, then we are obliged to follow the constitution.
Mumbotaura neshona kuti imi munoona sei sezano PF panyaya iyo iye kurudziro iri kupiwa neve makereke.
Okay. Yeah, Zano PF ibato rinoremekedza constitution yenyika. Constitution yenyika iripo yakanyorwa neZano PF neMDC formations nguva iyoyo yeGNU pakune MDC yaitungamirwa navamutambara neMDC yaitungamirwa navatsvangirai vakagara pasi vakadiscussa constitution ikanyorwa neCOPAC ikaenda kuvanhu veZimbabwe ichitaura izvokuti every 5 years panofanira kuitwa sarudzo vanhu veZimbabwe majority ikati yes ndo zvatinoda izvi saka tiri kutevedzera izvozvo majority yeZimbabwe haisati yataura kuti
chinzai nguva yokuita ma election. Paka kana vanhu vataura kuti five years takambotaura zviya in 2013 takaona kuti hadziiti takuda 7 years, then that would be another issue. But we have just come out of tabamu election. Vanhu veZimbabwe vakataura kuti vamunangagwa ngavatungamire for 5 years. Saka kuti zvichinjwe hazvikwanise kuchinjwa nemachurch vanova ivo minority, nokuti democracy inoti utongi hweuzhinji ndo hunotevedzerwa. Saka machurch vane kodzero yekutaura, asi majority yenyika ndo inozoita final say yekuti ngati reduce matemu kana kuti ngati increase temu ya president. So far majority haisati yataura kuti tochinja here zvatakawirirana patakavhotera constitution iripo. Saka until majority yachinja, zviripo ndezvekuti president ED vane temu yavo yavakahwina muna 2018, temu iyoyo inofanira kupera muna 2023. Saka zvinokwanisa kungochinjwa chete kana ruzhinji rweZimbabwe rwati aiwa hatichada zvokuti tirambe tichiita maelections every 5 years. Saka so far hatisati bachinja. Saka tinombomira nezvakataurwa neruzhinji zve5 years. Every 5 years toita maelection yekanzera, ayeparliament neyapuresident.
Ya, mombobata makadaro, vamusara tichadzoka kwamuri, Chris.
Yes, marvelous. Asi lo Ndlovu usephendukile njalo. Ndlovu, siyakwamukela kuhle.
Yebo, ndinjani baba?
Siyaphila, ungaphi komhlaba?
Hayi, mina ngise South Africa.
Oh, South Africa. Ngaphi kweSouth Africa?
South Africa, Alexandra.
Oh, Alexandra. Awungasiphi imbono yakho?
Yeah. Lapha umbono wami mina ulapha elokhu njani laba bamasonto lapha bamachurch.
Yeah.
Yabona lento baba Gandhi ayenzi. Eqinisweni ayenzi. Ngoba iZimbabwe ifuna igovernment ezakwazi ukuthi ezakwazi ukubisa ama-investors, ezakwazi ukuthi ivuse imisebenzi. Igovernment yomanyano ayineki ikwazi ukwenza lokho ngoba izahlala izafana nale eyadlulayo ezikhone kathi ngekathwangirayo lo mgaba. Yes, of course, yathi yaku-intshekisa phela ngama-US dollar, but imisebenzi nokuthi umkhono melizwe phambili akuzange waba khona. Thina abantu siyahlupheka. Yabona iphuma ohambe selicela kumakhelwane ulibise ekhaya, ayeke lisebenzele lokhu. Ilazima selilanda izasala sokhala futhi sokuzonda futhi kunxa sekuthathela ikhuba lakhe. So into ekhona lapho kufuneka i-government ezamela abantwana bezimbabwe ezavuselela umkhonomi wezimbabwe, hayi lokhu kuthi 7 years kulekhe tibuka njinto engayindawo. Hayi, akwenzi nangibona ngoba umbono, hayi akwenzi sheni lapha. Angcono kuzanye lica icebo nje ukuthi kutholakele kule government ezakwazi ukumela abantwana bezimbabwe nje kuphela.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu Ndlovu.
Hayi, sikulungile ba.
Okay. That's Ndlovu there, and he's saying that it doesn't work. It doesn't feel like it's going to work at all, because he says an NG, a national government of unity, will provide short-term, benefits. He says last time it showed that there were no jobs, although people managed to use US dollars and so forth.
Vadzokora veMDC chimbopinda itinzwe mafungiro enyu pane zvamanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji apa. Uye zvine zvataurwa navamusara.
Ini ndinongoramba ndakamira patakamira semusangano wedu kuti zviri kuitika izvi inhambe, hapana chiri kuitika. Ndo mabasa eZANU PF. ZANU Emmerson Mnangagwa akapinda akada kuratidza vanhu kuti he is the leader of a new dispensation. Atazviona tese nyika yese, maorganizations yese ana UN ana EU vose vazviona kuti Emmerson Mnangagwa haasi munhu mutsva, haungagadzire munhu mutsva pamunhu mudhara, hazviite. Saka akauya achiedza izvozvo kuita kuti aratidze kuti achinja, zvakaramba kushanda. Akauya nePollard akaunganidza mazero ese akaunganidza, hazvisi kushanda. Iko zvino izvi auya nerimwe zano zvakare rekushandisa machechi. Umbowo hunotiratidza kuti pane ruoko rweZANU PF, the invisible hand kumashure uku. Zvino unotakatarisa ukaona anonzi Dr. Shingi Munyeza, he is a senior advisor kuna Emmerson Mnangagwa. Ndiye mukuru mukuru zvakare weevangelical fellowship iri muZimbabwe ine vanhu vakawandisisa. Ari imo mukati imomo muri kutaurwa neze makore 7 uko ari kuadvisa Mnangagwa. Saka mutakwedzo here kundiudza kuti Mnangagwa haasi kuzviziva zviri kuitwa naDr. Singh Munyeza. Ndokunonzi kunyeperana, ndokunonzi kubata vanhu kumeso. Saka ndataura isu kuti isusu seveMDC tiri kuramba takamira panzvimbo, hatisi kudistrustwa nekutamba-tamba kwese kuri kuita ZANU-PF. Tiri kuramba takatarisa pagwara redu ratakapiwa naPresident Nelson Chamisa, gwara re-reload. Saka iko zvino tiri panguva yekuisa presa yekusandudzira ZANU-PF, yekusandudzira SADC, yekusandudzira nyika pasi rose kuti rizvione kuti Emmerson Mnangagwa neZANU-PF vari kukanganisa Zimbabwe, vakanganisa Zimbabwe, ndovari kukonzeresa kutambura kwevana veZimbabwe.
Vamusara mopindura zviri kutaurwa navadzokora, tisatatsora kona wedu.
Chekutanga ndinoti izvo, mashoko ataurwa navadzokora anotaridza kuti MDC ibato risingaremekedze vanhu veZimbabwe. Nei ndadaro, chekutanga manzwa vachivimba zvikuru nemaonero ana European Union. Ivo vanoteerera nyika dzekumadokero zvadzinenge dzataura, ndo zvaanoteedzera izvozvo. ZANU-PF inoteedzera zvataurwa neZimbabwe, nekuti Zimbabwe belongs to Zimbabweans, not to my Europeans. Vakauya vachida kupamba nyika, vana baba nana mai nemacomrades vakabatana, vakavarwisa, vakavadzingirira munyika yedu, vakaenda. MDC nekuti havana vimbo neZimbabwe, vanoda kuti nyika dzekumadokero dzive dzichitonga Zimbabwe vachishandisa MDC pamberi. Vanhu veZimbabwe vakazviramba ndokunge vakasarudza ZANU-PF kubva 1980 kusvika patasvika panapa. Saka unongoona wega kuti MDC haikoshese zvido zveZimbabwe, nokuti vanokoshesa zvido zvenyika dzekumadokero. Number 2, vachiwo ED vakabatanidza mazero. Mazero kureva kuti nhengo dzePoland kuMDC havasi vanhu vane kodzero yekunzvikwa. MDC inotaura kuti tinoita zvedhemokirasi, asi dhemokirasi muchemo wayo ndeyekuti munoteerera zvido zvemunhu wese, vangava ruzhinji, vangava vashoma. Vanhu vari muPoland vanhu nezvizvarwa zveZimbabwe vane kodzero yekunzvikwa. MDC yakainvaitwa kuPoland vakaramba, nokuti havade kuti matambudziko anosangana neZimbabwe agadziriswe, nokuti ivo vanonakidzwa nokuona ruzhinji ruchishungurudzika. Ndosaka vakaenda kunyika dzekumadokero vakandopema masanctions vachida kuti ikonomi yeZimbabwe ikaparara. Vanofunga kuti vanhu veZimbabwe vachamukira hurumende, but zvose izvozvo zviri kudi, zviri kurama. MDC tinongoziva kuti iparty inongotaura isina mavhii 11. Manzwa apa vaakuti hanzi vamunyeza ndo vakanyengedza machechi ose kuti aungane, abva atiwo machechi aya achifambisa nyaya yeZANU-PF kungofungidzira kusina mavhii 11. Just like pavakaenda kukoti paya vakatadza kupruvha kuti vakabirwa, nekuti havana kumbobvira vabirwa. Ingori pati inongoita zvesuspicions and speculation zvisina evidence. ZANU-PF machechi are an independent entity. ZANU-PF is not a church, it's a political party.
Ma
church ari kuita zvaari kuita, hazvinei neZANU-PF izvozvo.
Thank you. Timbo batai ipapo, toda kumbotora muteereri. Hallo, kola.
Hallo, mayadi.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naShuga, ndiri muSouth Africa.
Okay, makadi yenyu?
Aiwa, tiripo mwakadi wenyu. Ndine mashoko angu mashoma shoma, ndoda kunditaura, handina mashoko akawanda. Nhaurwa iripo ndeyekuti nyika yedu yaurayiwa nemasoja nemapurisa. Nekuti waMugabe pawakatora masoja, wachimupuraya masoja nemapurisa, masoja wazhinji vacho masoja vana kunge vakaenda kuchikoro. Nemapurisa acho zvakare wazhinji vacho vana kunge vakaenda kuchikoro, waingotora napachiukama zviya zviya. Saka vanhu ivavo ndo vari kuti vakatengerwa doro, akatumirawo zvoenda unopfure munhu foshuwa munhu ya anopfura, nokuda kuti akakurira kumusha, kumusha kwaakakurira anga achipfudza mombe, bvaangotorwa obva auya kuHarare. Haatombozivi kunyange kubet bridge haatombozivi munhu iwo. Saka munhu iyeye akangowana zvidiki diki zvaanowana,
akatumiwa kuzenona uraya munhu fushu ara kuti anouraya
ipapo regai timbobatai muromo kola muri kuona sei nyaya iyi yemakore 7 ndo yatanga tinayo mugango tozotaura yedu zvemasoja rimwe zuva imbotaura iri mumugango iyi
aiwa nhau vairipo vawanza tindei kuti mutemo wedu isusu we5 years ndo atinoteerera kuti wamunanga aga wapinda pachigaro 5 years dzavo dzikakwana temo yavo yakwana ava votoenda kunozova pakotoitwa maerection apa ivo vakuona kuti kuti vakaenda kumaerection vari kunyatsoziva kuti ndinokundiwa nemdc hapana munhu wavachavafarira ndokusaka vakuda kuti vawedzere chi7 years tichi pamberi
aiwa tinotenda hanzvadzi muve nezuva rakanaka Chris we have a caller there who's saying his name is Sugar he says he feels you know he was first of all explaining that the situation in the country has been made worse by the soldiers who were employed by former president Robert Mugabe the late president because they were not you know educated so I then redirected him to say no but we're talking about the issue of what the churches are proposing so he says he still feels you know people should stick to the constitution because he feels that the current government perhaps wants to have the second you know the 7 years to put in an extra 2 years to those that you know the 5 years that's in the constitution
Yes, marvelous. We are fast running out of time, and we'll ask Babu Mkandla to sipe elokugcina sesalelwe imizuzu emlitshwana nje.
Ngiyabonga Gandelo marvelous labalalelayo. Eqinisweni kuthi mbona ngathi sicine sibamba izinto eziningi laba enkulumeni namhlanje. Mina bengithi sikhuluma ngokuthi lokho umbono wamabandla ukuthi kulungiswe ulutho oluzabambeka. Wenze ukuthi lize lizinze liqhubekele phambili kodwa besithi ngakuthatha iminyaka eyisikhombisa ngimalona lelo elokuthi hayi vele iminyaka eyisikhombisa miningi kakhulu njalo kanti ingabe bayavuma laba bamabandla ezombusazi umbeka bavumi bona kayithiko kumqoka umqoka ukuthi amabandla bazama ukuletha labo owabo umbono ukuthi kuyangathatha isikhathi esinganani ukubopha lokuthoba amanxeba la kodwa hayi isikhathi nxa iletha abasichambile iminyaka eyisikhombisa leyo mina engakhulu kanti njalo nje vele iqinzeke ukuthi abantwana bezimbabwe bazaba segehena kuze kulungise udaba lolu ukuthi siyathanda mbayathandi akukho lapha mvelaphaya iqinzeke ukuthi abantu bezimbabwe bafuna ukwenyulwa kwephulwa kulobu nzima abalabo njalo kubangelwa nguhulumende we-ZANU-P F onguye mina ngombono wami ongelazwelo ongananzeleli ukuthi abantu bayadibeka ukukholisa nje ukubusa kuphela kakuhlalwe phansi kuzahlalwa phansi ekugcineni ngobana into zokukhetho lolu nxa ukhetho loko lusabanjwe i-ZANU-P F akula nto ezaphuma kakulungiswe kuvunywe bafake i-pressure baze babuye etafuleni kukhulunywe bake bameceleni labo ilizwe leli libanjwe ngabantu abazathatha isikhathana belungisa izinto siye ekhethweni oluzabambeka oluzabe lulento Hey,
hey. 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 Hey.
Ah, Chris, you know, we don't have any extra time in this, you know, program that we have. So we'd like to thank Mr. Tawanda Jokora of the MDC USA and also Mr. Jonze Musara of the ZANU-PF Canada who were here as our guests. And also I think we can thank... Mr. Mkandla?
Yes, Mr. Tandeko Zinti Mkandla. He is an independent commentator, although he, of course, hobnobs with MDC. But in this case, I'm pretty sure he was representing his own views.
So, you know, to all those that were live streaming with us, we really thank you. And all those on all our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, would like to say have a pleasant weekend. And join us again next week on Monday, where we'll continue to speak about the issues that are facing the people in Zimbabwe. Have a lovely weekend. I'm Marvelous Mhlanganya Huye here in Washington.
Yes, like Marvelous said, we had in the show Tandeko Zinti Mkandla, an independent commentator. We also had Mr. Tawanda Jokora of the MDC here in the United States, and Mr. Jones Musara of ZANU-PF in Canada. Yes, they helped us discuss the issue of the 7 years that has been proposed by churches in Zimbabwe. That's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again, same time, same station, same frequencies. Good night.
Have a very good weekend. Bye-bye.